mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova mutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano vakasvika munyika nezuro kumusangano nemabhizinisi nemabhanga akakweretesa Zimbabwe mari. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzinowanikwa zvicherwa inoti bhiri dza riri mumaoko eparamende richabetsera zvikuru sezvo bhiri riripo iko zvino risisaenderani nenguva ino. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakabudiswa muchipatara mavairapiwa kuti vachinobatsirwa vari kumba kwavo sezvo pasisina zvinogona kuitwa nana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatereri, pane zviri kutasa kuti netse mustudio muno vana mazvikokota vari kurwa nenyaya iyi. Tinokupai nhau dzenyu nekukurumidza. Vaimbova mtungamiri we Mozambique va Joachim Chissano vakasvika muZimbabwe nezuro kumusangano pakati peZimbabwe nemakambani nemabhanga akakuretesa Zimbabwe mari. Musangano uyu uchakurukura zvinofanirwa kupindudzwa muutongi nemune zveupfumi kuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Zimbabwe ine zvikwereti zvinoita mabhiriyoni 14 emadhora ekuAmerica kana kuti $14 billion. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Vachisano vanovaimbova mutungamiriri weMozambique vasvika muZimbabwe kumusangano wechipiri wokutaura pamusoro pezvikwereti zveZimbabwe kunze kwenyika. Zvakanangana rwendo runo neAfrica Development Bank navakuru veAfrica Development Bank. Saka vachisano vakasarudzwa naPresident Mnangagwa pavakamboenda kuMozambique tokumbiravo mutitungamirire panhaurirano idzi dzevanhu dzemaorganization atakakwereta, nokuti inyaya huru kukwereta usingadzosi. Saka vakabvuma vachisano vari muZimbabwe vachange vachiita musangano mukuru wavanotiwo ndewechipiri musangano uyu kuti tinatsokuona kuti mari yakawanda sei $14 billion. Toibhadhara Zimbabwe yoibhadhara nenzira dzipi dzinobvuma navanhu nemakambani kana kuti mabhanga anenge avanenge vakakwereta. Saka vanotivo pane zvibvumirano zvakanga zvatombotauriranwa kuti izvo chii chinofanira kuita Zimbabwe kuti itererwe vainoowa mari.
Zvibvumirano zvakaitwa zvingani uye zvinotii?
Zvibvumirano zvakaitwa izvi zvitatu, zvokuti Zimbabwe inofanira kuvandudza ufumi hwayo kuti hunge huri ufumi husingatisu mangwana tamuka zvapidiguka dhora radonha zvaita sei. Saka kuvandudza maeconomic reforms iwayo kuti zvinhu zvinatsokufamba nenzira inokwanisa kuzikamwa kuti ramangwana mari inenge yakabata munhu inenge ichiriyo here kana kuti inenge yadonha yopepereka. Zvekare chimwe chibvumirano ndechekuti matongerwo enyika ngachinjwe kuti zvinge zviri zvinhu zvinofadza vanhu vose vomuZimbabwe, atingati ma stakeholders aya vanotonga vacho vachifarawo, vanotongwa vachifaravo, vamaopposition party vachifaravo, governance reforms pamwe chete nenyaya huru yakavimbisa hurumende kuti ichabhadhara varungu vaya vairima, varimi vakatorerwa minda yavo nguva yava mugabe. Hurumende yakapa chitsidzo chokuti ichange ichidzosera mari iyoyo. Saka zvanzi zvose izvozvo ngazvichifamba negwara ramakati ndo rinofambwa naro kuti ava vamakakweretesa zvikwereti vabvumevo kuti kwamakakweretesa zvikwereti kuti vabvume kuti muchavapa mari yavo nokutevedzera zvanzi zvinofanira kutevedzerwa.
Iyo nyika ine zvikwereti zvakawanda sei uye kunani?
Zimbabwe ine mari yakawanda chaizvo kunana International Monetary Fund, kunana World Bank, kunana European Investment Bank, nana Africa Development Bank. Saka ndomo musangano webhanga rimwe chete chete kuchaita musangano yakawanda vachisano vachivonavo kuti zvibvumirano zvinenge zvabvumirana zvikanyorerwa pasi ndivo witness vanozoti kana Zimbabwe ikakona kuzobhadhara ipapo vane zenge votumwazvo chindai munotaura navanhu venyu ndo vamaireverera. Saka zvinoitika izvozvo mukukweretesana kuti kunenge kuchida unenge uchidawo mumwe munhu unenge achidiwa kwaunokwereta kwacho kuti azokurevereravo. Saka idanho riripo rokutaurirana nokunzwanana kuti Zimbabwe ipfuurire mberi, nokuti pasina kubvumirana pakuitwa zvikwereti izvi ufumi hweZimbabwe hauzombofi hwakavandudzwa muZimbabwe.
Nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo kwange kwadoka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pamusoro peuwandu hwevanhu vanonzi vari kushandisa zvinodhaka. mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti muzvikoro amuna kumira zvakanaka vachiti vana vechikoro zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 57% vari kushandisa zvinodhaka. VaMasaraure vakati varairidzi vari kuedza kushanda nevamwe vakaita semapurisa, vashandi mubazi rezvedzidzo, vabereki nemasangano akazvimirira kuti dambudziko iri ripere. Nyanzvi inoongorora zvinodhaka vaDanford Jory vanoti chinonetsa ndechekuti vana vechikoro nevamwe vanhu vakuru havana zvekuita, kusanganisa kushayikwa kwemabasa, izvo zvinokonzera kuti vamwe vawane nguva yekutanga tsika yekushandisa zvinodhaka.
Mastatistics anotaurwa yekuti 57% yevana vechikoro havava kuabhuza madrugs anorwadza chaizvo. Asi toda kuti tizive kuti chakakonzeresa kana kuti chakuita kuti zvinhu zvakaita saizvo zvoenderera mberi zvichiitika zvakabva nekupi. Mukatarisa mukati menyika yedu yeZimbabwe munoona kuti vana vechidiki vakawanda vanopedza zvikoro havana chekuita, vanongopinda mumugwagwa vachimhanya-mhanya vachiita zvavanoita ende pekupedzisa kwazvo vanozoabhuza madrugs. Saka vana vechikoro vachienda kuzvikoro vachidzoka kuchikoro pamakati pemaweekends vanosangana nezvinhu zvakaita saizvozvo ende vanoda kuti vaitewo sekuti ndizvo zvinenge zvakanaka zvinoitika ende nepeer pressure zvinovabata izvozvo. Saka tosvika panyaya yekuti chii chinofanira kuva chichinoitika kuti tigadzise dambudziko rakaita sairoro. Tinoona kuti hurumende as a stakeholder yedambudziko rakaita sairoro inofanira kuva iri nesamaprograms anenge aripo anoita kuti zvinhu zvakaita saizvo zviderere kana kuti zvipedzwe. Chekutanga chinofanira kuva chichinoitwa negovernment chekuti inofanira kuisa mitemo inoita kuti munhu wese anowisa madrugs mukati menyika anofanira kuari anosangana nechitarafu chinorwadza chaizvo. Asi zvatinoona uye zvatinotwa ndezvekuti kune vakawanda vanokwanisa kuvari vanoita access yemadrugs vachimahwisa. Vamwe vavo vanotaura vanoti vanokwanisa kuvari vanotorekerera vachiita nezvavanoita izvozvo. Mapurisa vanofanira kuvari vanoisa mumaprograms avo. Tinoda kutenda nezvavanotiitira izvozvo maawareness campaigns nezvavanoita, asi matargets avo anofanira kuvari anova ari anoenda kune vaya vanowisa madrugs vanotengesa vanopinda navo mukati mezvikoro. Tiendawo mukati mezvikoro munofanira kuva muri munoiswa maawareness campaigns akawanda chaizvo. Yes, vana vechikoro vanokwanisa kuvari vanodzingwa, vana vechikoro vanokwanisa kuvari vanosungwa, asi chinhu chechikoro chakakosha ndechekuti maawareness campaigns dziriro yekuti zvinhu zvakaita saizvo zvisaitika ndeipi. Toenderawo mberi nenyaya yekuti kune vaya vanenge vazo kusangana nenyaya yekuti kana vamabhema vava addicted vanofanira kuva vari vanoendeswa marehabilitation centers. Marehabilitation centers hatinawo so far mukati menyika yedu yeZimbabwe, ari privately owned. Government inofanira kuva iri inoisawo maresources ayo akawanda yekuti marehabilitation centers ayo anenge aripo pamaprovinces akasiyana-siyana 10 ari mukati menyika yeZimbabwe uye ari affordable saizvozvo. Ndizvo zvinhu zvinofanira kuva zvii zvinoita kupuwa priority negovernment iyoyo. Zvakasaitika saizvozvo nyika yedu vana vedu vese vanoparira nemadrugs, madrugs akanganisa mhuri chaizvo.
Vajori, kana zvinotaurwa zviri izvo kuti 57% yevana vechikoro vari kushandisa zvinodhaka kana kuti madrugs, namba iyi haisakanyanyisa kukwiririsa here zvokuti zvichanetsa kukwanisa kudzikisa vana vanoshandisa zvinodhaka zvikuru sei kana tichienzanisa nekune dzimwe nyika? Hamuonisi kuti 57% yanyanyisa kukwira, uyezve zvakamboregwa zvichisvika pakadari sei? Chii chakaitika apa kuti zvinhu zviite zvifambe nenzira yakaita seiyi?
Ya, ichokwadi vahwande, inamba yakakurisisa chaizvo kuti titaure, especially kana tichitaura nenyaya yevana vechikoro. Idambudziko ratotekeshera mukati menyika yedu ende tinoona kuti idambudziko rinofanira kuva riri rinogadziridzika. Munhu wese kana achinge ati anofanira kuva ari anoona dambudziko riri sedambudziko hombe. Ndinoona sekuti nyange zvazvo pesendeji yakakura iyi, asi mastakeholders ese akava ari anobatirana pamwe chete kuti zvinhu zviitike zvinoitika. Chekutanga chandoda kuti nditaure ndechekuti government yedu inofanira kuva iri inogamuchira, sezvandataura kuti inofanira kuva iri inogamuchira kuti dambudziko riripo. Ende zvariripo kudaro, chii chinofanira kuva chii chinoitika? Zviri kubva kupi zvinhu zvakaita saizvozvi? Muchikoro imomo mune maprograms ere anofanira kuva ari anoitika? Social economic system yedu iri kuita kuti vana vave vari vanowana zvinhu zvekuita here? Nekuti chatinofanira kuva tichino ziva ndiche kuti chaka konzesa chimwe ndiche kuti vana havana chekuita kana achinge vabva kuzvikoro vanenge vakapedza mazvikoro vacho havana zvekuita at the end of the day zvavanokwanisa kuvaro vanoita ndezvekuenda kumadrugs tikatarisisa tsvagurudzo chaidzo dzinoratidza kuti vanhu vakawanda vanoenda kumadrugs vanotaura nyaya yekuti hatikwanisi kuvati tino hatina chatokwanisa kuvati tinoita pfungwa dzedu hadzina chadzinoita saka vamwe madrugs akaita se crystal drugs dzedzedzi dzinokonzeresa dzinoita kuti munhu akwanise kuva ari anotadza kurara kwenguva yakareba kana kuti ave ari anoda kushava kana chekudya kwenguva yakareba izvozvo ndo zvinokonzeresa kuti vanhu vaite zvinhu zvakaita saizvozvo deno kuri kuti pane maprograms anenge ari paoita kuti mayouth ave ari anoita ndinoona sekuti zvinodzokereseka saka nyaya iripo ndeyekuti macommunities edu anofanira kuva anoshanda negovernment government inofanira kuva inoshanda nemacommunities at the same time mapurisa anofanira kuva futi vari anoshandawo nemacommunities communities mapurisa obva adi obva agadzirisa dambudziko rakaita sairo especially pakuti madrugs anobva kupi zvinobatsira izvozvo
vanoongorora nyaya dzezvinodhaka vadenford jory vari parunare kuuniversity of kwazulu natal kusouth africa nestudio 7 Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter avo vane makore makumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 98 vakabudiswa muchipatara nemusi wemugovera kuti vabetserwe vari kumba sezvo pasisina zvinogona kuitwa naana chiremba. Mutauriri wavaCarter unoti zvichitevera kupinda nekubuda muchipatara zvichitevera kupindapinda nekubuda muchipatara vakata vakati vava kuda kunogara kumba kwavo kana kuti hospice pamazuva asara eupenyu hwavo tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe pamusoro penyaya iyi
vahondeshen kanataura ndechokuti icho hospice iform of care kana kurapwa kunenge kwakuita kuti munhu ava kubatikana kana kufocusa neyatingati iyo comfort care pachinhambo chokuti ayanga ari kurapwa like we do for other among my conditions sekuti munhu seyanga ane cancer ndirongopa in general panosvika pamwe pokuti mishonga inoonekwa kuti haichanyanye kushanda and tinokwanisa kuramba tichirapa nemishonga iyoyo for cancer asi tinenge takukonzeresa more problems in terms of pain nemamwe maproblems saka hospice idanho rekuti munhu anenge akuti anono instead of you being aggressive in terms of giving treatment maybe now focus on just keeping me comfortable kuti ndisange ndine pain kuti ndisange kana ndine mamwe masymptoms akaita semanausea kurutsa nezvimwe zvakadaro ndo zvinenge zvava focus saka tine zvava more about the quality of life not so much just prolonging life
anoronga nyaya iyi kuti anokumbira nyaya iyi murwere here kana kuti hama dzake
zvino usually varwere kana vane iyo yatinoti maadvanced directives vanenge vakataura ivo zvavanenge vachida kuti zvizoitwa kana vasvika pachinhano chakadai yatingati iyo terminal illness kwokupedzisira saka vanokwanisa kunge vakatoudza machiremba nemhuri dzavo kuti inini kana zvasvika pakadai ndoda kuti musacharamba muchiita aggressive care ndoda kuti muite transition kuti muite more focus on hospice or comfort care saka it's a discussion sometimes murwere anopa hama kana my close friends or relatives that responsibility atingati my healthcare proxy zviya zvokuti murwere anenge asvika kuti haachakwanisi kutaura saka that proxy inoita take over asi inenge ichifanira kutevedzera zvido zvakataurwa nemurwere
zvinoreva kuti kana vari kupa seizvi kurapiwa kwese kwatombotomiswa vanenge vachibatwa sei kumba uku kana vasingarapiwe
zvatinenge tava kutarisira usually hospice inowanza kuitwa kuvanhu vanenge vari kunzi ivo vasara neupenyu pamaestimates kana 6 months or less Saka vanenge vasingacha uye yatingatiyo prolong life prolonging treatment vanenge vakupuwa treatment yekungoti vange vari comfortable as possible, which means kana vane chavanoda kudya vanenge vachidya hapasisina malimitations aya kuti nekuti une diabetes saka uchafanira kudya chakati kana kuti une high blood pressure haufanira kudya chakati. Vanenge vakudya zvinopindirana nemuviri wavo zvavanenge vari kunzwa kuda kudya nguva idzodzo. Kana vari kurwadziwa vanopuwa mushonga wokurwadziwa. Kana vaita ivo zvatatiri kuti nausea, kana kuda kurutsa vanenge vachipuwa mushonga yakadaro. Kana vaita confusion pane mishonga yakadaro. So focus yato chinja in terms of the goals of care. Tawichingotarisa kuti whatever the patient wants or needs is what we do within what is possible, not so much
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbisoranga vari parunhare neStudio 7. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzekusimbevele.